Vashara nevatori venhaupa muzinda webato ravo rezanupf muHarare nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki mubato iri, vapupurai togarepi, vashora vatori venhau nekunyora kwavari kuita zviri kuitika muzanupf panyaya dzokurwira masimba kuri kuitwa nechikwata chegeneration 40 kana kuti G40 chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe pamwe nechikwata cheteam Lacoste chinonzi chiri kutungamirirwa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Muzanu PF, muri kuitwa bvonda waponda matambiro ezvidhakwa, vanhu vachirwidzana masimba, zvasiya bato iri raita zinyekenyeke. Asi vatogarepi, vanoti bato ravo rakasungana seutare, vachiti vatori venhau ndivo vari kukuchidzira moto nepeturu.
Hatina bvonda waponda. Handinonzwa, takabatana. Vanyori venhau, vamwe vacho vanenge vamwawo chongopisa. Vamwe vanovengana naye, vamwe vane zvavanenge vachida kuti zvibude pachena, vamwe vanomiririrawo counter revolutionaries. Saka chidoko doko chavanzwa, vanochitora chokudzwa kuti zvavanova varira zvibude. Asi hatifari nomunhu unonyora zvisizvo pana vaMugabe. Hatifari munhu anonyora zvaanoda pana vaMunangagwa. Hatifari pano munhu anonyora zvaanoda pana vaMpoko. Hatifari munhu unonyora zvaanoda pana first lady wenyika ino. Takagumbuka, tinogumbuka zvikuru namamesseji namapicture munonge muchiisa pamanyuzipepa yenyu. Kungoti tiri vana vanoteerera mukuru wavo achitaura. Tinotarisa malips apresident wedu. Vanoti kudii, vanhu ngavabatane, vanhu ngavasaitirana mhirizhonga nezvimwe zvakadaro. Handifungi kuti dai tisingateereri inzwi iroro, taikuregai muchi tuka vatungamiriri vedu muchivaita shandu kuminya. Handifungi kuti mungadai muchizviita. Asi ndinokukumbirai kuti regedzai. Regedzai kuti tirege nyika yedu yakabatana. Mukafarira kuparadza nyika, mukafarira kutokonya vamwe, mumwe musi tinodavira, mumwe musi tinokuvhunzai.
Mashoko avatogarepi aya anoyo apo mutevedzeri wavo vakudzai chipanga vakatyisidzira kuti vacharatidzira pamahofisi bepanhau rehurumende reHerald pamusoro pekunyorwa kuri kuitwa kutatsurana kuri muZANUPF pari zvino. Zvichakadai, vatori venhau vakawanda vanoti mashoko eboka reZANUPF Youth League aya anokanganisa mashandiro evatori venhau munyika. Mupepeti webepanhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vati vatori venhau vanofanira kushanda vasingatye, vachiti veruzhinji vane kodzero yekuziva zviri kuitika mubato riri kutonga sezvo upenyu hwavo huri mumaoko ebato riri kutonga pari zvino.
Handifunge kuti vanga vanyatsofunga zvakanaka apa pavataura kuti hatifanira kuripota zvinoitika mumapolitical parties, nekuti majournalists ndonzeve nemaziso evanhu vari kunze kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika munyika. Majournalists anenge achivataurira kuti zvakati zviri kuitika kwakati. Semajournalists isusu chisungiro chedu ndechekuti tinenge tichitaura nekunyora about zvinhu zviri kuitika mumapolitical parties, mumachurches, musociety nekupi nekupi, and hapana kana chinhu chinokwanisa kuti chititadzise kuita basa redu iroro, nokuti kana muconstitution takatopiwa mvumo yekunyora izvozvo.
Vatogarepi vaenderera mberi vachiti urongwa hwemhemberero dzekucherechedza kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nemaviri kuchaitwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nesvondo hwave pachinhano chepamusoro. Vati urongwa uhwu huchaitirwa pachisvingo cheZimbabwe, paGreat Zimbabwe mudunhu remasvingo. Vatogarepi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kumanikidza veruzhinji kuti vabhadhare mari yebhavhadhe ravaMugabe.
Tichitambisire nguva. Kutambisira nguva isu seZANUPF tinourongwa hwagara huripo pamitambo yedu yose kuti tinounganidza zvatoda kushandisa sei. Isu ZANUPF is a voluntary party. It survives on contributions of its membership. Mohwisisa ipapo? Nechishona zvoreva kuti ZANUPF inorarama nekupa kunobva kuvanoitsigira. Saka kana vamunotaura ivavo variko vakaisa dhora, vatsigiri veZANUPF vanoda kuti mutambo urunochokuita noutungamiriri neZANUPF uende mberi. Saka kana vaita saizvozvo, pano umwe wakangopindirawo kuti chivandikira akauya akaisawo $3 yake asiri wedu, nokuti vedu vanoziva maitire edu pazvinhu zvose. Saka hapana reason yokuinvestigata chii. isu tichiziva maitiro edu and ari kuitwa iwawo ndo maitiro edu chaiwo saka toinvestigata chii kushaya zvokuita
vaenderera mberi vachiti Bhavhet ravamugabe iri harinei nenyaya yenzara yakatarisana nevanhu vemudunhu remasvingo
vanhu vanoziva zuva iri vakarichengetera mumadhayari avo kuti zuva rakakosha iri nokuti ivo vakaendeswa kuchikoro kuda pachena mahara nourongwa hwavamugabe ivo vakapuwa environment inoita kuti vaite mabhizinesi navamugabe vanhu ivavo vanofunga pachavo kuti nguva yokuzvarwa kwomutungamiri wangu ndingamuitira chii vanongouya voga mukauya pahofisi pedu muchaona kuti 98% yavanhu vanotibetsera vanhu vanouya voga
mashoko avatogarepi anouya apo vamwe vagari vemudunhu remasvingo vakatarisana nenzara vachitidai mari inoita zviuru mazana masere zvemadhora ichashandiswa pabhavhade iri yashandiswa kutenga chikafu cheveruzhinji avo vakatarisana nenzara vamugabe vanonzi vakanzura maindavhiyu avanowanzoita makore ese nezbc pamwe nemapepa ehurumende pamberi pebhavhade ravo vachinzi vane misangano yakakosha iri kuvatadzisa kuita maindavhiyu aya asi vane ruzivo nezviri kuitika muzanu pf vanoti vamugabe vari kutora nguva yakawanda vachiedza kugadzirisa bvonda waponda riri mubato ravo zvichakadai chimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko kana kuti mawar vets nhasi chaita musangano muHarare paIT center zvichitevera kudashurwa kwakaitwa mawar vets aya nemapurisa nezuro vachinzi vakanga vasina mvumo yekuita musangano pataenda pamhepo munyori mukuru musangano rechikwata chemawar vets anotungamirwa navakris mutsvangwa vavictor matema danda vati vanga vachiri mumusangano uye hatina kuziva zvabuda mumusangano uyu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.